Top 1 Production.
Soro, pasi harina zororo, ipuru rumvi, utsiwe kororo, akanda zoka imbandiri muchitorongo, natemerwa usiri wangu mutongo, jambwana chora ni momo tera pamongo, dave rombe andi chisina chisho. Andiwo upenyu wanda ishuvira kane kudau,
andizo zandaira,
upema ne kukumbira, andizo zandaira,
mangandina.
Andina kuma kumbirao,
marunda andina,
andina kushichakirao,
shishinjisha andino namatira,
matira,
tamakenga ndimi, kimi,
kimi moga, andino turirao, uchenjeri ne masa, kimi munazo,
umatope ya sere minzwa daima ninyururao.
China kana chimiro, kana tarisiro. Andi wo upenyu wanda ishuvira kana kudawo. Pema ne kukumbira, handi zo zandaida.
Zandaida. Mangandina.
Andimade.
Andina kuma kumbira.
Aiwa andimade.
Maronda andina.
Andimade.
Andina kushichakira wo. Soro, pasi harina zororo, ipuru rumvi, utsiwe kororo, akanda zoka imbandiri muchitorongo, natemerwa usiri wangu mutongo, jambwana chora ni momo tera pamongo, dave rombe andi chisina chisho. Andiwo upenyu wanda ishuvira kane kudau,
andizo zandaira,
upema ne kukumbira, andizo zandaira,
mama ngandina.
Andina kuma kumbirao,
marunda andinao,
andina kushichakirao,
mama ngandinao,
andina kuma kumbirao,
marunda andinao,
andina kushichakirao,
mama ngandinao,
andina kuma kumbirao,
marunda andinao,
andina kushichakirao.